nezuro takaenda kumapurisa nemaloyers kuti tinonyatsonzwisisa kuti nyaya yacho ingagadzirwa sei because janyatsonetsa panyaya iyoyo ndeyekuti pane vanhu vakawanda vanga vasungwa asi vane mapemits nemaasylum documents. Saka chakazoitika ndechekuti kubva makuseni takanga tichitaura nemapurisa akatiwo aiwa nevanhu vekuhomeaffairs vanga vasingatenderwi kuti vataure nemaloyers kusvika vapedza administrative process. Saka manheru vanga vatanga kuita vetting yavo yekuda kuona kuti mapepa avanga vainawo angari valid here. Kusvika kuma2 makuseni nhasi uno papasati pana vanhu vanobudiswa asati akuziva kuti vanhu vachabuda nekuti takanzwa kuti about 200 homeaffairs yanga yavaprocesa zvikaonekwa kuti mapepa avo ari right. Asi chakazodelaya process chakava chinhu chakatinetsa zvikuru yanga yanyaya yechi yemafingerprint nokuti takazonzwa kuti vanhu vaya vakunonodzwa nokuti vakuchekwa mafingerprint kuti havana macriminal records here. Chakatinetsa zvikuru nenyaya yekuti hapana munhu angavharigwa kuti ari kuvharirwa kuti ari kutariswa mafingerprint kuti ana criminal record nekuti hapana mutemo unotendera izvozvo. Saka takaona kuti no kunenge kwakutotyora kodzero dzevanhu nenyaya yekuti vanhu vanobva kunze kwange kwakuitwa nehurumende kudarikidza nemapurisa nedepartment of home affairs. Asi kubva kumapast 2 to 3 makuseni vanhu vakatanga kubuda and zvokunga kuti vanhu vabuda vese vanosvika ipapo pa almost 200 and kungoti vanga vasingabudi nenguva imwe chete nekuti zvainzi process yacho mukati ndiyo iri kuti nonotei asi manumbers atinawo ndiwo ayo kuti at least vese vane mapepa akatariswa vanga vapiwa regenuine yakaita vanhu vanosvika pamazana maviri.
Pane zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvakadi muvanhu vanga vakasungwa iwo?
Nezuro hatina zvedu kuzogona kuti tinyatsoverenga vese nenyaya yekuti mabudiro avanga asingafani asi takatoona zvizvarwa zvezimbabwe zvakati wandei. Ndinofunga kuti panhamba yatakaona pamagrupu atakaona nevamwe vatakabatsira netransport nezuro takaona vanhu vanosvika 20 already pavakaburiswa nezuro.
Mati mazowana here tsananguro kubva kumapurisa kuti sei vakaita mareidza vakaita kuvhara zvitoro nezvimwe zvakadaro?
Nezuro makuseni takatomboedza kuti titaure nevanotaurira mapurisa vamatapelo Peters hatina kuwana minduro asi chataida kuziva ndechekuti ko zvamakazoita zvamakaita izvi nekuti tatagara tichichema nekuti tokumbira kuti kana muchiitawo maraids enyu muvaite zviri mumutemo handi kuti mongozviita musina masearch warrant. Tikazonzwa nevatori venhau vatape nhau vanotaura kuti vakabvunza minista nemusi wechitatu pavaita maraids kuti ko mune search warrant here yekuti muite sei muite masechi dzamuri kuita. Tikanzwa kuti aiwa vakati mutemo mutemo. Saka tatikuona nechokuti zvinenge zvekutonga kuti masechi akaitwa aya anga asiri mumutemo nekuti vanga vasina masechi warrants zvikuru zvikuru zvokuti vavhurire zvitoro zvevanhu. Ende kusungwa kwakaita vanhu chimwe chatakaona nezuro nechokuti takatoratidzwa rimwe bepa rairatidza kuti vanhu vanga vakasungwawo nemapasipoti avo vakatosainiswa zvisiri pamutemo mapepa aiti iwo vanotenda kuti ndio vaitema motokari nematombo uyezve kuti mapurisa paakavasunga akavabvunza kuti mapasipoti nemadhokumenti avo ari kupi vakati havanawo ivo vanga vakavatakura. Saka tiri kuona kuti home affairs nemapurisa vari kuedza kuti vatsvage nzira yekuti vajustifye maitiro avo kuti vasazviwana vachisungwa nemutemo.
Saka imiwo sesangano mune matanho amuchatorawo here kugadzirisa nyaya?
Hongu matanho anotoripo nenyaya yekuti chinototinetsa ndechokuti kusvika patakasvika ipapa patatiri mubishi tichitaura nehurumende tichitaura nehovhisi rameya kuti ko zvapanenge pari kushungurudzwa vanhu apa zvinhu zviri kuitwa nenzira isiri mumutemo nekuti pavanoendwa kunosechwa pamutemo hausi kuteerwa uye muna vanhu vari kunosecha vari kuenda vasina mawarani. Saka taichida kugadzira izvozvo asi iko zvino umbowo hwacho hunenge huchatoti wandei nekuti minista chaivo vakatozviita vasina uwo mawaranti acho nemaonero atikuita iko zvino zvekutoratidza kuti hapana ari kuda kuita sei kuremekedza mitemo muno munyika. Uyezve nenyaya yekuti vanhu vakasungwa vakasungwa zviri mumutemo vakavharigwa zviri mumutemo vakatowanda nezuro vakatobuda ivavo vanotoda kuti tiite lawsuit against the state yekuti vakasungwa zviri pamutemo vakavharwa zviri pamutemo. Right to freedom yavo it was infringed nekuti vakaitwa deprive freedom yavo nenzira isina kunaka.